Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kubvumbi 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinove zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti uwandu hwevanhu vakashaya padambudziko redutu mupengo cyclone Idai wasvika pamazana maviri nemakumi matanhatu nevasere uye unotarisirwa kuramba uchikwira.
Kuyataona kwakaenda pane zvaiwa nedzimba mulocation iyoyo yese vari kuti over 500 now are missing. Over 500 people are missing. But missing yavari kutaura vari kuti obviously vanhu ivo vakatofa because by now taifanonga tichinge takuziva kuti vari pati.
Asi vamwe vari kupinda munzvimbo dzakaparadzwa necyclone Idai vanoti uwandu hwevanhu vafa hunodarika huri kutaurwa nehurumende.
Bridge rakaenda tiva nepekugara, dzimba midhuri dzanyakatika, mashopu akaenda, hatisina pekugara, vana havachakwanisi kuyambuka vechienda kuchikora, vakutendera ngebridge guru, vana vadiki vasikagoni kufamba, izvozvi zvatina pekugara, hatizivi kuti todini, tokumbira rubatsiro.
Vagari vekuchimhanemani vomerwa neupenyu zvichitevera kuparadzwa kwemabhiriji nezvivakwa munzvimbo yavo. Indiwe mimwe emisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti uwandu hwevanhu vakashaya padambudziko redutu mupengo recyclone Idai wasvika pamazana maviri nemakumi matanhatu nevasere uye unotarisirwa kuramba uchikwira sezvo vamwe vanhu vakatsakatika vari kuwanikwa vakafa. Tichakupai zvizere pamusoro penyaya iyi. Zvichakadaro, bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti uwandu hwevanhu vanonzi vafa zvichitevera dutu mupengo nemafashamo ecyclone Idai hunodarika pauwandu huri kuburiswa nehurumende. Sangano reUnited Nations kuburikidza nebazi raro reOffice for the Coordination of Humanitarian Affairs riri kuita musangano wechimbi-chimbi izvozvi hwekutsvaga nzira dzekubatsira vanhu vakavhiringwa necyclone Idai. Sachigaro wemadzimai mubato reMDC uye vari mumiriri wedunhu remanikaland muparamende amai Linet Karenyi vanoti vanga vari kukopa nhasi uko vaudzwa kuti vanhu vanodarika mazana mashanu havasi kuzivikanwa kwavari. Rechoto weStudio 7 aita hurukuro naamai Karenyi kuti tinzwe zviri kuitika kuchimanimani.
Vanhu vari kunoku vane dambudziko. Patasvika tiri pakopa pari zvino pane vanhu obva kuma I think nearly 3,000 vemavillages akawanda. Vari kuti vamwe vane 7 days vachiuya vachidzoka asi havasi kuwana kunyanya nzvimbo yekwadzingiri. Havana kana chikafu chavati vaona kubva cyclone chitanga. Maareas ese iwayo nzvimbo yataona kwakaenda pane paiwa nedzimba mulocation iyoyo yese vari kuti over 500 now are missing. Over 500 people are missing. But missing yavari kutaura vari kuti obviously vanhu ivo vakatofa because by now taifanonga tichinge takuziva kuti vari pati. Imbwa dzakabva kusouth africa hanzi dzakauya kuno dzikambofemedza vakasiya vamakamaka mavari kusunga kuti kuda mune vanhu. Then pane padzingire paprimary school 4 teachers na headmaster wacho are also missing. Vana over 40 are also missing. Zvoreva kuti namba yatiri kupiwa negovernment haisi kupindirana nezviri paground.
Muri kuti imi vanhu havasi kuwana chikafu asi tiri kunzwa kuti izvo kune masangano akaita sana World Vision ari kubetsera kupa vanhu chikafu. Zvinhu zvakamira sei?
Chikafu ichi chero vanhu vachinzi tiri kuuya tiri kuchiona pamatv nekuti patasvika isusu dai chikafu ichocho chiri kupiwa vanhu taidai tasvika vanhu vachipiwa. We only passed through what inonzi wadhi 16 yepaduri crash. Ikoko hakuna dzimba dzakatorwa, hakuna vanhu vakanzi vakafa kunze kwevana 2 vanonzi iwo vakahidzikirwa muimba. The rest of the people varipo, zvinhu zvavo muminda zvirimo. Asi tasvika ipapo paine mapiles ema 10 kgs eupfu emabhazi esipo nemapamba zvevana. Saka isusu tiri kuti vanhu vari inid nekuti nzara ingori kwese kwese. Asi dai tambotarisawo vanhu ava vakaita vekwana dzingire vane misha dzakaparara vasina kana potitangira, ndo vanhu vari inid ivavo. So tiri kukumbira isusu kuti maNGOs zvekuti zvinhu zvitorwe zvipindi zviri kumbochengetwa zvichibva mukuchengetwa kwazviri kuenda hatizozvisisi, dai zvabvira maNGOs auya achipa ega. Nekuti vanhu vari kunzi vari kupiwa vacho vashoma, vari kunzi vari kunyorwa mazita.
Veruzhinji vangade kuziva kuti sezvo inini muri panzvimbo pakaitika tsaona iyi, ari kugovera chikafu ichi ndiani chaizvo?
Pandasvika pane wadhi 16 iroyo, ndasvika ndikaona paine weWorld Vision, ndo vanga varipo neami yanga iripo neumwewo wakaita hazvisi ndiri wekuwomen affairs, ndonzi Comrade Anere weWomen Affairs, ndo vandaona variko. Asi pandasvika pakopa vatori nemazita anonzi anenge anyorwa kare nemasabhu, zvoreva kuti izvozvo ndo zvinenge zviri kuita dambudziko kuti pai mazita akasaitwa izvozvo nekuti vamwe vari kuzotadza kupiwa.
Vanga vari Sachigaro wemadzimai mubato reMDC uye vari mumiriri wedunhu reManicaland muparamende amai Linet Karenyi vachitaura vari parunhare vari kuChimanimani nareichoto weStudio 7. Nhasi Studio 7 yaita hurukuro nevagari vekuChimanimani ava vataura vachiburitsa pfungwa dzavo uye rubatsiro rwavari kutarisira kuwana.
Tatoshatirwa panapa pabhizinesi panapa. Tine vana vari kumakoleji, vari kumayunivhesiti, vari kuzvikora. Tinovabhadharira ngengoti apa bhiriji ndo raitiponesa. Paibve motokari dzakawanda kumasaidi ndokumasaidi ndokumasaidi. Zvechiuya panapa nevana vechikora haridzi kuti vana vedu vachatsikwa, vachadini, kwavachahambira iyo hakuzi kunakai. Nechipatara chinotonesa mahambiro etichaita kuti tichafamba sei. Fanika vana vechikora vanotambudzika ngekuhamba kutenderera seri kweche iyo. Vana vadoko vemaECD vanotambudzika ngekuti vachiri vana vadoko kuti vafambe vega chinenge zvechinesa. And bhizinesi repanapa inini ndiri bhizinesi umwe unoipatikana panapa. Ndiri sindi. Bhizinesi vangoti haipa nange motika dzaiuya dzaifamba famba kudai ndo dzaitiponesa. Saka zvinezvi unoti atofa. Tine vana vari kuzvikora, vari kumakoleji, kumayunivhesiti, vari kumapuraimari nekumasekendari. Zvinezvi unani zvekuti tichavafundisa ngevana. Tiri kutambudzika patangana pana bhiriji rikasakugadzirwa iri tenge tatofaonesa.
Gadzirwawo mabhiriji tasangana nematsaonazi. Mabhiriji edu avhurwa paChimanimani Road yaabreakdown nekuti vana vechikoro vasitakwanisi kuenda kuchikoro uye zvigaya zvedu zviri uku kumhandarumeuko hapasanga kukrosera. Pakukrosera pai pari danger kuti ngepekuita kutomanikidza kuti unokwanisa kuti uchikrosa bhiriji rovhara dambo rwauri kumhiri chikafu achizooneke ende mhuri dzinonga dziri kumhiri haupana zvekuzoita nekuti zvinhu zvava zvaoma. Nematambudziko atasangana plus misha yadonha uko. Tine irrigation yatasangana nayo apo yedu yatorwa mapaipi ese atorwa yabreakdown pamvura. Mune zvirimwa zvirimo saka hakuchaendi mvura kumamunda. Ibreakdown imwe yatasangana nayo.
Ini ndoitwawo kuda kwachidungunye. Chandaikumbirawo pana Mwari kuti vanotitungamira dai akatibatsirawo kuti chinyi zvifambe nenguva ichiripo. Bozita nzara yatiwandirawo saka ndaikumbira kuti Mwari apindire pemuri munotitonga mutibatsire.
Ndinoitwawo talent kaba ndiri mugaro wemuno Mwatanganda. Kutokumbirawo kuhurumende kudai atibatsira tarashikirwa ngebridge. Ndo njira inoenda ndiyo vana kuchikora. Saka tori nedambudziko guru rekuti vana vachafamba sei kuende kuchikora, vanorwara vachafamba sei kuende pachipatara. Nesu vanogara kudera ino kumastand ino hatikina pekuhamba ndipo kwekusvigayo nekuzvitoro. Tanesekawo unono totokumbira rubatsiro kuhurumende. Kuti dai tagadzirirwawo bridge kuti paone kufambika apa uye vana vedu vakwanise kukrosa vachienda kupi, vachienda kuchikoro. Izvezvi mashopu chaiwo ari uku, mashopu ari uku. Saka hatisisina kana kwekuti tiende kuende kotenga. Zvikoro ndo kwazviri uye chipatara mutambara chiri apa. Vese vari kubva uku vanenge vasingakwanisi kukrosa panapa vachienda kuchipatara. Saka yatodambudziko dzimba dzaparara pana sabhuku edu namire apa. Musha wavo wese wadonha, havana kana pekugara pari zvino.
Saka zvinhu zvatotirwadza zviri kuti shungurudza izvozvo. Kuti saka ticharararama sei pari zvino.
Bridge rakaenda tina nepekugara dzimba midhuri dzanyakatika mashopu akaenda atisina pekugara vana havasakwanisi kuyambuka vechienda kuchikora vakutendera ngebridge guru vana vadiki vasikagoni kufamba izvozvi zvatina pekugara atizivi kuti todini tokumbira rubatsiro mutigadzirirewo bridge tione kushanda business ratogara tatogara pasi hatichakwanisi kuona mari yekuendesa vana kuchikora bridge ndoraitionesa mari vanhu vaiuya vechirukwa vechitenga mumashopu izvozvi zvatisisina chekuita mabusiness sese atogara pasi saka tokumbira rubatsiro kubva kwamuri tatenda
ayo anga ari mashoko evagari vekuchimanimani mudunhu remanikaland uko kwakasiya kwaparadzwa nedutu mupengo pamwe nemafashamu ecyclone idai iye zvino todzokera kunyaya yedu yekuti hurumende iri kuti huwandu hwevanhu vakashaya padambudziko redutu mupengo recyclone idai hunosvika pamazana maviri nemakumi matanhatu nevasere uye hunotarisirwa kuramba huchikwira sezvo vamwe vanhu vakatsakatika vari kuwanikwa vakafa Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi
achitaura nevatori venhau mushure memusangano wedare remakurukota gurukota rezvemadhorobha nematunhu vajulai moyo vati mabasa ekutsvaga vakashayikwa mushure mekunge misha yavo yakurwa kana kuputswa nedutu mupengo iri ari kuenderera mberi uye nyika yava kubatsirwa neimbwa dzakabva kusouth africa vamoyo havana kuda kutaura uwandu hwevanhu vasiri kuwanikwa uye vati hurumende haigoni kutora vanhu ava sevakafa kudzamara yawana pane mitumbi yavo
We cannot at this point declare that those who are missing are dead. We must continue with our search and rescue. And the search and rescue is being assisted.
Hatikwanisi kuti titi vese vasiri kuonekwa vakafa. Tiri kuramba tichivatsvaka tichibatsirwa neimbwa dzakabva kuSouth Africa. Uye imbwa idzi dzakatora tidza nzvimbo 16 mungango, nedzimwe mukopa, nedzimwe. Saka hatigoni kuti titi vakafa tisati taona kuti vanhu ivavo ndivanani.
Vatiwo hurumende iri kuedzana pose painogona kubatsira vanhu vese vakawirwa nedambudziko iri vati hurumende yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwezvikopokopo zvekutakura rubatsiro kuenda kune dzimwe nzvimbo dzisati dzave kusvikika nemigwagwa vatiwo pane nzvimbo makumi matatu neshanu dziri pazvikoro nezvipatara pari kupiwa vanhu rubatsiro asi dzimwe nzvimbo idzi hadzisati dzave kusvikika nemigwagwa vati kunyange hazvo vanhu vemuzimbabwe nemasangano epasi rese ange ari kupa rubatsiro mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachaparura chirongwa chekutsvaga rubatsiro zviri pamutemo asi vati havasati vave kuziva kuti panodiwa rubatsiro runokosha mari yakawanda zvakadii
We are looking at immediate to short term as well as medium to long term. There are issues of special
tiri kutarisa zvinodiwa panguva ino nenguva iri kutevera Saka zvinoda kuti titange tatarisa zvese kubva panyaya yekuti vanhu vangagariswe patsva sei. Saka tinofanira kutanga taongorora zvese kuchimanimani nechipinge.
Vati panodiwa rubatsiro runosanganisira kugadzira migwagwa, mvura, kuvaka zvikoro, dzimba, magetsi nezvimwe. Vatiwo pane vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu vanoda rubatsiro rwekuti pfungwa dzavo dzigadzikane mushure mekuvhiringwa necyclone idai. Kusvika pari zvino, hurumende yashandisa zana remamiriyoni emadhora kubatsira vakawirwa necyclone idai uye makambani, vanhu nemasangano emuno nenyika dzekunze vakabvisawo rubatsiro runokosha. Mamiriyoni akawanda emadhora vatiwo hurumende iri kuedza zvese zvainokwanisa kuitira kuti rubatsiro rusvike kwarunofanira kuendeswa Zimbabwe yakarohwa nedutu mupengo recyclone idai iro rakatanga musi wa14 kurume uye rikavhiringawo Mozambique nemalawi vachitaura pamusangano uyu gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare remakurukota rashora zviri kuitwa nevamwe vamabhizimisi zvekukwidza mitengo yezvinhu zuva nezuva Vati dare raita chisungo chekuti mabhizimisi anofanira kukwidza mitengo achitarisa uremu hwemari kwete kutarisa mutengo wemari pamukoto kunyange hazvo hurumende yakasiyanisa udzamu hwemadhora ekuamerica pamwe nemaRTGS dollars ikavhura musika wekutengeswa kwemari yekunze mumabhanga madhora ekuamerica asi kuwanikwa mumabhanga uye ari kuramba achiwanikwa pamukoto izvo zviri kukwidza mitengo yezvinhu ndakamirira studio 7 muHarare Dini Godwin Mangudla.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mushure menguva inodarika svondo rimwe chete, mauto anotungamirwa neAmerica aburitsa mashoko ekuti anga akunda mukurwisa chikwata cheIslamic State muSyria. Kurwisa chikwata ichi kuri kuenderera mberi munzvimbo dzichiri pasi peIslamic State. Mutauriri wemauto emuSyria vaMustafa Bali vaisa mashoko paTwitter vachiti kurwisa munzvimbo dziri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta reBaghuz kuri kuenderera mberi sezvo varwisi veIslamic State vasati vasarenda. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kunyomba dunhu rePuerto Rico vachiti vatungamiri varo havakwanisi kuita basa nemazvo, vane uori uye mafuza panyaya dzekuona kuti dunhu iri rabva mutsaona yedutu mupengo reHurricane narakarova dunhu na 2017. VaTrump vati dunhu iri riri kuwana mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nerimwe madhora semari yerubatsiro kubva kuhurumende yeAmerica kuti ishandiswe mukuvakiridza zvivakwa zvakaparadzwa nedutu mupengo. Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo munyaya dzezveupfumi munyika nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvakawanda uye kutoshayikwa muzvitoro kwezvimwe zvakaita semajarini. Mafuta ekufambisa edzimotokari anonzi ari kutarisirwawo kukwira svondo runouya. Panguva imwe cheteyo, kambani yemagetsi yeZESA iri kurongawo kukwidza mutengo nezvikamu makumi matatu kubva muzana. Mitengo inonzi yakatanga kuita chamuramba mhuru kubva mwedzi waPera, izvo zvinonzi nevakawanda zvave kuvaisa parumana nzombe sezvo mari dzavari kutambira kumabasa kwavo dzisiri kukwidzwawo. Izvi zvinonzi nemunyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo zviri kuomesera vashandi zvakanyanya nekuti mihoro yavo haisi kukwira.
Zvatiomera sevashandi, mazuva tingati sondo rapfuura taona kuchinja kwemitengo yemagudzi nemaservices. Sikutishamisa nenyaya yekuti takambotaura kuti mapolicies aya haisiriyo anogona kugadzirisa nyaya yeupfumi.
Vamoyo vanoti izvi zviri kunyanya kukonzerwa negwara rezveupfumi riri kuteverwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa, iyo vanoti yakatevera gwara risingakwanisi kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Vanotiwo kurasikirwa nesimba kwedhora renyika reRTGS nekuda kwemusika mutema ndicho chimwe chezvinhu zviri kuwedzera kukwira kwemitengo yezvinhu.
Zviri kutaurwa nemaservice providers, matarifu achakwira svondo rinouya. Tiri kuzviona kumapepa, although asati zvaitika zvimwe zvacho, asi hazvisi kutishamisa nenyaya yekuti vanoiti RTGS dollar e payakazofloatiwa mumarket haisi stable, inongomuva muva nenyaya yeparallel market. Saka tiri pakati pematambudziko. I think maZimbabweans akatowanda vakutozviona zvakataurwa nevashandi kuti varume ava vachatipinza panguva yakaoma nemapolicies avo.
Izvi zvinotsinirwawo nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, ava vanotiwo uremu hwedhora renyika reRTGS huri kuramba huchiderera zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica.
Tinoona kuti zviri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekunze pamusika. Tikatarisa tichaona kuti munguva yaPera iyi mari yanga ichimbowanikwa, rate reUS dollar risiri kunyanya kufamba. Asi paparallel market taona kuti rate ratifambei zvakanyanya, ratodarika 4. Interbank iri kunzi yatifambei. Saka ikoko kukwira kuri kuita mutengo weUS dollar ndokwakonzera kuti zvinhu zvikwire, nekuti zvizhinji zvinoshandiswa mukugadzira zvitengwa zvachona zvinotengwa kunze kwenyika.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaRichard Mahomva vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu hakunei nematongerwo enyika.
Chinhu
chinowanikwa kuti kana zvisingafambi vanhu vanongomhanyira kuti matongerwo enyika ndoanoita kuti zvinhu zvisanake. Asi chekutanga ndechekuti zvinhu zvakaita sefuel, tagara tandisina mamwe mazano ekuti tiwane fuel kunze kwekuti titenge kune dzimwe nyika.
Vamahomva vanotiwo chimwe chiri kuita kuti vanhu vaone sekunge hurumende isiri kubata nyika zvakanaka inyaya yekuti vanhu vakatadza kushandisa zvakanaka mari yekunze kubva payakatanga kushandiswa munyika muna 2009.
Zvakare mari iyi yatakati kubatisisa kubva muna 2009 yanga isiri yedu, yatisina kuzoshandisa nemazvo, yatakazosununguka tikatambarara tichifunga kuti mari yedu iyo isiri mari yedu. Ndozvo zvimwe zvinhu zviri kutiita kuti tifunge kuti kusatonga kwakanaka, asi taifanha kuchengetedza mari yekunze kuti tishandise mune zvakakosha zvenyika.
Asi vakuchera vanoti chinhu chinokwanisa kumisa kupenga kwemitengo kuvepo kwemukaha mudiki pakati pemutengo wemari yekunze kana ichiwanikwa kumabhanga nemutengo wayo kunge ichiwanikwa pamisika mitema.
Panofanira kunge pane kusapesana kwakanyanya pakati peinterbank rate nerate rekuwanikwa kunze. Chireva kuti interbank rate rinofanira kuti ribatane nerate repanze.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kana zviri kuitika iye zvino zvekuti vanhu vashoma ndo vari kuramba vachiwana mari yekunze zvakaramba zvichiitika, zvichareva kuti mitengo yezvinhu icharambawo ichingotiza vanhu vachiremerwa nekuti zvinhu zvakawanda zvinenge zvichishayikwa muzvitoro sezvo zvizhinji zvezvinhu zviri kutengeswa munyika zvichibva kunze. Vamwe vagari vekukopa kuchimanimani vari kuchema-chema nenyaya yekushaya rubatsiro munharaunda yavo vachiti vari kunyimwa rubatsiro rwakaita sezvekudya nembatya nekuti vari kupomerwa mhosva yekuti vanotsigira bato rinopikisa reMDC. Amai Maria Manzou vaudza Tanonoka Hwandi weStudio 7 kuti musha wavo kusanganisira dzimba shanu zvakatorwa nemvura uye havachina pekugara kana zvekudya. Amai Manzou vanoti mbatya nezvekudya zverubatsiro zvave kutengeswa muzvitoro iyo vasina chekubata. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kubva pane zviri kutaurwa naamai Manzou izvi. Ngatinzwei hurukuro ina amai Manzou.
Mhuri yakapona, asi tinonga tiri kumasaidhi kutogara kusaidhi. Tauziwai muuye kuhora, zvinhu zvacho hakuna zvatiri kuhora. Asi tiri kutotambudzika, tiri kundosvika panohoriwa pachona, zvinhu zvachona zvatoteiswa mumashopu, zvatotengeswa. Taane vhiki rese tichidzeke kuende kudo kohora tisikaoni zviro, tichitodzokera kumba.
Zvinhu zvaiswa mumashopu?
Ehe.
Ko zvaiswa mumashopu nani? Handiti vanobatsira vanouya nazvo vachizotambidza vanhu?
Ari kuuya nazvo, asi kuzoti tizotambidzwa kwacho hatisi kutambidzwa ba. Zvinongotorwa mushopu mwezvino mwataiswa mwomu ndomwe zvinonga zveitoperera zvishori izvozvo.
Shopu yacho iripo ndeyani?
Ari kuisa kushopu ipanakaneta.
Saka iko zvinezvi makamirira chii?
Takamira pane zviri kuzi kwahai tinoda kungopuwa, saka tiri kungomirira kuti pamwe tichazviona apeno kuti tichazviona here.
Vari kuda kukupai ndiani?
Varida kutipa vari panapa sati kunatsotoziva ini.
Vanga vari mugari wekukopa kuchimanimani amai Maria Manzou vari parunare kukopa kwakare naTanonoka Hwandi weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei. Tanga tiri kutarisa zviri kutarisana nevanhu vemudunhu rechimanimani nekumasvingo avo vakabatwa nedutu mpengo idai.
Mutara Margaret, ichai, kamudzipera kachirwadza zvekuti rakatifikira takakanganwa. Ngoti mvura yamwari kuuya, ndikazivi kuti pane zviitiko zvichazoitika zvekuti tori panapa pakavhurwa rwizi rinoshandisa panga pasina rwizi, matombo akaburuka kubva mugomo, amwe anga achibva pasi tisikazivi kuti ari kubva pai, nanhasi tiri kushandisika.
Muri kutaura kuti pamuri ipapo pakavhurika rwizi?
Tiri pane pakavhurika rwizi, ndopa nebhazi rakazomira padhuze nesu. Matombo asina zvoti akafamba seanenge aibva pasi, matombo amwe aibva mugomo, amwe aitobva pasi chaipo.
Muri kuwana rubatsiro here?
Tiri uno tiri kubatsirwa, takabatsirwa nematende nezvekudya, nokuti minda yedu yese yakaenda nemvura. Pakasara paa matombo ega ega. Tukubatsirwa kwechikafu. Aiwa, tinotenda Mwari naizvozvo. Pamhuri yekwedu hapana akarasika, asi manesi dho akangobatirwawo netsaona iyoyo. Patakatanga taipiwa zuva nezuva, asi pari zvino vakati kwai taakumira kuti mboronga kuti tichakupai chikafu zvinorongedza kuti muzopuwa pakamwedzi pamwe chete, hasati zvaitika. Nzvimbo yetiri isusu tine masoja akatichengetedza pari zvino, vatichengeta chikafu chetiri kudya.
Vari kukubatai sei masoja munzvimbo iyo yamuri?
Masoja ari kutibata zvakanaka, asi tamboona chakashata pavari.
Muri kutaura naHebert Mabuka.
Pari zvino zvingori nanewo, asi kungoti tiri kusvika tichinechitiko chataitiza, nekuti tiri panapa vari kungorehwa nevanhu vazhinji, pane kusvika vanhu vakawanda ndopamba pane bhazi apa, ende paipa zvine kuti pakati kune rwizi kune rwizi, saka tiri pakati. Plus chiitiko futi chebhazi chikaisingotirangaridze kuti ino dai zvaipa soti zviri disepo, nekuti zvinotyisa.
Bhazi ramuri kutaura iri rakaita sei?
Bhazi rakakungutswa nemvura kubva kutara kusvike pamba.
Pamunogara?
Hama dzakafa idzi handirevi kuti hama dzedu kana kuti ndingangoti munhu wese hama yako, parwaiva mubhazi daikumboda kuti zvaikwanisika kuti ridzepo. Bhazi rakanga chibva kwaMutare, saka bhazi rakanga chibva kutaone vakasvika mvura yanga yakungonaya, saka murodhi makanga manini, saka vakabva vamisa bhazi vangosvika vanocheka mito. Zvavakatanga tosha miti yaya, ndopakatangotosvika mvura ichidhubuka mugomo apo wadova usiku, saka ndopakapatangotoeredzwa wanhu ipapo vanga vachiburuka mubhazi. Bhazi ndopakatangakutodzidziswa nekufambiswa nemvura, asi vanhu vakanga vabuda, saka vaizame kudambuka vada kutiza ndo vamwe vatorwa nemvura ivavo. Matombo haatozwisike pakuti kuti amwe acho aibve pasi apa kuti taibva kupi, ngekuti makuru acho akaita ka haandotyisa. Shuwiro ndeyekuti dai yawana nzvimbo, hurumende yawana nzvimbo yekugadzika vanhu.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makadii vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove, ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM chipiri chega chega. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa nyaya yekushayikwa kwemabasa munyika. Kumusangano weNational Youth Indaba wegore rino, takanzwa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti hurumende yavo ino urongwa hwekubatsira vechidiki kuti vawane mabasa kana kutangira mabhizinesi. Munoona hurumende yakazvipira here kugadzirisa nyaya yemabasa? Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai nhamba dzenhare mbozha dzenyu paWhatsApp panhamba inoti +1 202 465 0318. Todzokorera zvakare +1 202 465 0318. Aiwa vateereri, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti uwandu hwevanhu vakashaya padambudziko redutu mupengo recycloni idai hwasvika pamazana maviri nemakumi matanhatu nevasere, uye hunotarisirwa kuramba huchikwira. Asi vamwe vari kupinda munzvimbo dzakaparadzwa necycloni idai vanoti uwandu hwevanhu vafa hunodarika huri kutaurwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 2 Mabasa 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umanyano weUnited Nations namhlanje uqhube umhlangano ophuthumayo edolobheni leNew York ukhulumisana ngomonakalo odalwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai eZimbabwe, eMalawi kanye laseMozambique.
Ahamba ke la mechi mani mani ni organization ehambisayo uncedo okuthiwa Miracle Missions khona ngale sisiyachiya ukudla esasekuthwile. Ngiqiniso sibili ungahamba phansi kuyabona ukuthi kunokwenzakalayo. Ngiqiniso sibili ukuthi abantu baphiwa izinto mayelana nokuthi usupporta ibandla liphi njalo ungowe bandla liphi.
Lanxa abanye ababuthanisa uncedo lwabehlelwe ingozi yeCyclone Idai sebesithi sebethumela olunye lwalolusizo kwele Mozambique, abamele baluthole eZimbabwe bathi abakalutholi. Ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa kungaba kubangelwa kuyini? Inzondo yakwabamanye amazwe izenophobia na? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umanyano weUnited Nations lamhlanje uqhube umhlangano ophuthumayo edolobheni leNew York ngapha kwele Melika ukhulumisana ngomonakalo odalwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, Malawi kanye laseMozambique. Wavumelana ukuthi amazwe omhlaba kumele asebenzele ndawonye aphathise abantu abawelwe yilingozi ngoncedo lonke abaludingayo. Umhlangano lo ungenwe ngamazwe achiyeneyo endawonye lengatsha zeUnited Nations ezigoqela iWorld Food Program, iCoordination of Humanitarian Affairs, iDepartment of Economic and Social Affairs kanye leUnited Nations Development Program. Iziphathamandla zengatsha lezi zithe umumo mubi kakhulu emazweni womathathu njalo inkulungwane lenkulungwane zabantu zidinga uncedo oluchiyeneyo ligoqela ukudla, impahla zokugoqa lokunye. Abamazwe achiyeneyo bathe izulu lesiphepho leli uCyclone Idai labangelwa ukuguquka komkhathi iclimate change. Ngokunjalo bathi amazwe omhlaba kumele alwisane lokuguquka kuga komkhathi lokhu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifanayo. Asizweni isiphathamandla sakwele Turkey sikhuluma emhlanganweni lo.
We are deeply saddened and concerned by the humanitarian crisis caused by Cyclone Idai in Mozambique, Malawi and Zimbabwe.
Siphatheke kubi kakhulu ngomonakalo obangelwe nguCyclone Idai eMozambique, eMalawi laseZimbabwe. Sithi tutuzekani ezimolini zalabo ababhubhileyo, labalimeleyo sithi kabasile ngokuphangisa. Ilizwe leTurkey liyawamukela umsebenzi owenziwa zingatsha zeUnited Nations ezifana le-OCHA, UNICEF, UNDP lezinye eziphakathi kokuqoqa uncedo oludingwa zinkulungwane zabantu. Uncedo lolu lugoqela amanzi lokudla.
Leso ke isiphathamandla sakwele Turkey sikhuluma emhlanganweni weUnited Nations obuhlaziya umonakalo owadalwa yiCyclone Idai lamhlanje eNew York. Umhlangano lo uza ngesikhathi abanye abakhukhulelwa imizi isiphepho lesi belokhu bekhala ngokuthi kabangalutholi uncedo olufanalo kudla. Omunye wabo unkosikazi Jane Bunu ohlala eChipinge yena othi
ugcine izimuli ezinhlanu endlini yakhe ezingasela ndawo zokuhlala.
Imizi icithikile, uyakwazi unganye icithikile, akula lutho, ground, akula lutho izindlu. Izini ukudla akula, imizi yonke icithikile, akula lutho. Uyakwazi izindlu zakhona kuti lezi anti ama building yacho akhona, uyakwazi kuti anjani, uyakwazi amakhaya how they build. So imizi yakhona akula lutho, even isigcoko abantu bakhona akula, ukudla afuna. The situation is tense because even khathesi ama building ayacitheka, ayawasiwili. Where I am standing now, even hours you can't even know and you can't express. At least if you can have time, or at least you can reserve a day to come over this end, you can be surprised. Where are the people now? Where are they sitting? Where are they sleeping? At my house here, I am accommodating about 4 families, and I am giving them another family sleeping on the veranda, and I sleep in the bedroom. Think of it, I have to jump on top of men as a woman, but no ways.
Uncedo oluphiwa abantu ngohulumende lenhlanganiso esizimeleyo olufana lengubo, amatende, ukudla kalikakutholi.
Asingakutholi. Niyazwa kuphela kuthi kukhona, kukhona, but asazi kuthi kungaphi, because khathesi akula lutho, even food asazi kuthi kungaphi. Ukuzwa siyazwa sibili kuthi kukhona, but asingakutholi.
Labo obagcinileyo ubona badilizelwa kula lutho oluseleyo?
Akula lutho. I give them my own food, my own blankets, that even at the moment we share akula lutho. Nothing we can do. But they are saying ama blankets akhona, but ngapi, we don't know.
Mazwi banongathanda ukuwatshiyela uzulu weZimbabwe gogo.
Ngiyacela sibili. Nga bakhona bayafuna ukunceda, ngiyacela sibili bangincedise kakhulu, because i-situation yakhona lapha anilanga kuhle. So ngiyacela kakhulu, ngiyacela umusa kuthi nga umkhulumkhulu angenele.
Ungathanda ukutshiyela abantu iinombolo zakho nxa bekhona bafuna ukunceda ukuze bakuthinte?
With pleasure. Ithi yona 0783 510 259.
Ungayiphinda njalo?
0783 510 259.
Lo ke ngunkosikazi Jane Bhunu, isakhamuzi seChipinge. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lomqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency, umnumzana Clever Tabaziba, esethi manimani lapho inhlanganiso yakhe ebisipha khona abantu ukudla lokunye okuthiyeneyo. Utabaziba uthi luningi uncedo oludingakalayo.
Amanzi afuneka kakhulu, ama toilet lawo futhi ayafuneka. Okunye omama lamantombazana bafuna izinto ezinjengama sanitary pads, sanitary wear, ama pens, isepa nama bucket. Lokunye lokho kuncedisa omama ukuthi izinto zabo zihambe kuhle. Silezi kolo ezingu-43 zaaffectwa le ngozi leyi. Izikolo lezi zifuna ama toilets, ama classrooms, ifurniture, ama teachers houses. Okwakhathesi so sikhuluma nje siya offloada i-7-ton truck yayithwele uchago, ichukela, i-cooking oil, lokunye nje i-supergate. Abantu laba bafuni ukudla. So nje ngebandla we are concentrating uku-collecta ukudla ukuthi abantu bathole ukudla.
Kwezinye indawo ezifana leChipinge bakhona esike sakhuluma labo bathi kabakalubona uncedo, kabakakuthola ukudla, kabakazitholi ingubo. Ungathini ngomumo owubonayo eChimanimani, bayaluthola ngemfanelo na uncedo abantu?
Sikhuluma le CPU
vasitela bathi bona bayakhuluma lamasabhuku ukuthi amasabhuku baletha abantu then bona bahambe ngestaff ye-social welfare ngama-NGOs ukuyenika abantu uncedo esiphinge angikatholi i-information ngizaba nge-meeting kusasa lo-DA le-CPU HP ngani yakwazi ukuthi ama-districts lawa ayachiyana echimanimani okwakathesi ama-roads sekhona kodwa echipinge besitruggla ukuthi bavule amanye ama-roads ukuthi bakwanise ukunika abantu ukudla angisoze ngikhomente ukuthi abantu kabakatholi ukudla ngoba angila information evela ko-DA.
Lo ke ngumnumzana Clever Tabaziba ongumqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni. Kunjalo nje ababuthanisa uncedo ngaphansi kwe-Miracle Missions ebandleni lokholo lwesiKristu ele-Presbyterian Church emzini oyi-Highlands eHarare bathi sebecabanga ukuthumela olunye lwalolusizo kwele Mozambique ngemva kokunanzelela ukuba oseluthunyelwe kulezo ndawo ezahlaselwa ingozi yezulu lesiphepho selulunenge kakhulu. Kodwa imbiko evelela kulabo abamele batholiswe lolusizo bathi lanqa ukumunyethwe zingwalo zalabo abalubuthanisayo luveza ukuba kunengo sekusiwe echimanimani akunjalo lapho sekusabelwa ngoba kwenziwa kukhangelwa ukuba ungowaliphi ibandla lezombusazwe andubana uthole lolusizo. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Umunye wabakhokhela umsebenzi wokuzinikela ukubuthanisa impahla enkonzweni eye-Presbyterian Church eHarare, unkosikazi Rene Dance, uthi umcabango wokuthi base enye impahla ukuyasiza kumakhelwane eMozambique uza ngemva kokunanzelela ukuba sekukunengi kakhulu lokho sekuthe kwasiwa kulabo abawelwa yile ngozi eZimbabwe.
Here in Zimbabwe we have been so blessed and we have had absolutely incredible support from all the people of Zimbabwe, from all the different communities.
Sina lapha eZimbabwe sibe ngababusisiweyo sathola usekelo olumangalisayo luvela kunhlangothi ezehlukeneyo eZimbabwe emazweni angumakhelwane. Sasesibona ukuba kulesidingo sokuba sisize abeMozambique njengoba beyibo abalahlekelwe okwedlulisa amalawulo. Thina ngapha usizo esiluthola ngolokubona ukuba lezi ndawo ziyavuselelwa njalo sasesibona ukuba lapho esibuthanise khona okuningi kakhulu siphe omakhelwane
kusenjalo abanye babamele basizakale ngalolo sizo osolubuthaniswe ilizwe lonke bakhala ngokuthi alufinyeleli kibo ngoba lutholiswa kukhangelwa ukuba ungubani njalo ungowebandla liphi lezombusazwe. Omunye wabalokhe bengakalutholi lolu sizo aluzwa ngendumela ukuba lunenge kwamagama kungugogo Simango wasechimanimani.
Kushika kwetila zvisati sithi sakatanga kunyoresa kuti tabudirwa ngedambudziko.
Asikalutholi thina lolo sizo lanxa kuyithi esaba ngakokuqala ukubhalisa amagama ukuthi sehlelwe ludubo. Kodwa isimanga yikuba kuthiwa abangaladubo njengathi kuya kukhangela nje umuntu engezwa kusithi akafuni kukunikeza lolo sizo uyazidlulela nje anikeze amfunayo. Abakubutho baze basitshela ukuthi singaze sakhalaza kibo njengoba bona besebenza belandela amagama abantu ayabe elotshiwe evela kulabo abenza lokho. Bathi bona kungekho abangakwenza.
UZulu eHarare usole kakhulu lokhu kwenza kwababela impahla lokudla kulabo abehlelwe ingozi ebangelwe lizulu lesiphepho ele-cyclone Idai, echimanimani lechipike lakwezinye indawo. UMnumzana Charles Nyoni ngomunye wabaveze insolo ngezenzo zababela uZulu wechimanimani chipinge lezinye indawo lolo ncedo.
Into nje edanisayo ukuthi uMinister uJulai Moyo uye lokhe esayala nakathesi ukuthi uncedo oluthiwayo ngasechimanimani olwabantu ababhidliselwayo izindlu yi-cyclone idayi luphiwa alunga ama-political lines. Mina njengomunye wabanye abalela inkululeko ngahamba-ke lami echimanimani ne-organization ehambisayo uncedo okuthiwa yi-Mira Commissions khona ngale sisiyachiya ukudla esasikuthwele. Liqiniso sibili ungahamba phansi kuyabona ukuthi kwini okwenzakalayo. Liqiniso sibili ukuthi abantu baphiwa izinto mayelana ngokuthi usapota ibandla liphi njalo ungowebandla liphi.
UNyoni uqhubekethi kuyayangisa kakhulu lokho osekusenzakala.
So nxa sekusetshenziswa indaba zamaphathi ukuthi abantu bathwele ngazo usizo, kusitshengisa nje okusegcekeni ukuthi vele ibandla lezanu-PF kalizinikelanga nje ukuhlalisana nabanye kahle, njalo kalizinikelanga ukuthi litshintshe liguqule libe libandla elingemuleka phakathi phakathi kwelizwe, ngoba lithatha i-advantage yokusebenzisa ngaziphi indlela ukuthi nje likhalise abanye abantwana thina sonke singabantwana balapha eZimbabwe. Le yinto nje engabanga kahle njalo yinto embi kakhulu. Okuyikho okumangalisayo ukuthi umuntu omkhulu njalo orespectwayo njengoJulai Moyo nxa esala into le eyenzakalayo uyabe esala esithi kuyini, esithi ngamanga yini khona kuyinto eyenzakalayo sibili esizibonela thina yodwa nxa singahamba khona ngayo.
Uhulumende weZimbabwe uveze ukuba sebefika phose amakhulu amathathu abalahlekelwe yimiphefumulo engozini ebangelwe lizulu lesiphepho elecyclone Idai. Kubikwa sekulabangamachumi amabili lasitshiyagalombili asebetholakale kusetshenziswa izinja, kanye lababikwa bengcwatshwe kwele Mozambique ngemva kokugeleza ngemifula abangamachumi ayisitshiyagalombili lambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Sekuqhamuke ingxoxo mpikiswano kwele South Africa phezu kodaba lokuthi uhlaselwa kwabakwamanye amazwe okuqhubeka elizweni lelo yibugange nje kuphela kumbe inzondo yabakwamanye amazwe izenophobia. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abakwamanye amazwe asebehlala kwele South Africa bathi udlakela osanda kuqhamuka eDurban lungabe lumakelwe umongameli Cyril Ramaphosa ngesikhathi ekhuluma ngabakwamanye amazwe abavula izitodlwana phose ndawo yonke kwele South Africa.
Wonke umuntu uphomba ukufika nje emalokishini ethu lemaphandleni aqale nje ukuvula ibhizimusi engelamvumo yokwenza lokho. Lokhu siza kuqeda du.
Kungakatsha amazolo kwethulwe inkulumole kuhlaselwe abakwamanye amazwe eDurban ngemva kokuba izalwane zakwele Malawi zetheswe umlando wokuntshontshela esinye isizalwane sakwele South Africa. Zukuzuku abatshayeli bamaroli bakwele South Africa labo bangene esitaladeni batshisa amaroli atshayelwa ngabakwamanye amazwe besithi babathathela emsebenzini. Omunye wabatshayeli bakwele South Africa uthumele umlayezo enkundleni yokukhulumisana kumakhalekhukhwini eWhatsApp ekwayisa abatshayela amaroli abavela kwamanye amazwe.
Sikhathele ngale ingcekeza eliyenzayo eSouth Africa. Libulala imisebenzi yezizalwane zakwele South Africa ngoba lisebenzela imali encane. Lingacabangi ukuthi siyesaba ukulibulala loba ukulishaya.
Ngeviki ephelileyo esabelweni seLimpopo kutshiswe izindlu zezizalwane zeZimbabwe ezisikhombisa le mota. Ngemva kwalezo zehlakalo umongameli Ramaphosa uzwakale esephawula kanje.
Lokhu ukuhlasela okusanda kwenzakala obekubhekiswe kwabakwamanye amazwe kubi, njalo ngiyakusola okuphindiweyo kakhulukazi ngoba lokhu akusikho esiyikho khona.
Kodwa-ke uhulumende wakwele South Africa uthi konke lokhu yibugangi nje hatshi ukucwasana ngemihlobo izenophobia. La mapolisa lawo asekugcizelele kanengi lokho. Pose minyaka yonke ukuhlasela lokhu kuyenzeka kodwa uhulumende uyaphika ukuthi kubangelwa ikucwaswa lenzondo yabakwamanye amazwe. Le yinto esitsheningi laba kwamanye amazwe bezonde beganunwabo besithi ukungavumi ukuthi lesi senzo sokucwaswa kwabakwamanye amazwe yikho osekwenze minyaka yonke kuqhamuke lokhu kuhlasela kusifa abantu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu yikucatsha ngomunwe egcekene.
Ngokubona kwami iziphathamali zeSouth Africa yizo ezikhoza yonke lento ezithi ma zifuna amavoti zikhuluma inkulumo ezigcina sezivusela imimoya emibi kwizizalwane zala iSouth Africa.
Umnumzana Credman Mkhwebu uthi kuphica umqondo ukuthi uhulumende uphandlwa yini engabona ukuthi imbuzile ngensikazi yona iqaphise umsila.
Iqiniso lisoba lento izenophobia ngoba ama-South Africans akhuluma noma ikuphi sematekisini ezitradeni uzabetsho ukuthi abantu bangaphandle kabahambe. So uhulumende nje usaba ukuvela osobala ngoba lento iyayangisa. Eqinisweni okunye kudalwa yokuphawula kwazi izikhulu zikahulumeni labantu bepolitiki babatshela abantu babemaceleni olinayenzani soba bahlokolosi.
Umnumzana Eden Dumiso Gama uthi kusegcekeni ukuthi lesi senzo sihlose ukuhlasela nokuzondwa kwabaphandle kwelizwe.
Into yinye into eyi-one ukwehlukanisa kanjani xa sokuchitheka igazi liphalala kulobu criminal phakathi and umuntu obulawayo ngumuntu owangaphandle. So it's xenophobia. And why into le ingakhonjwa ukuthi isisusa sayo kube ngupresident walelizwe.
Abameli bakwamanye amazwe kukhangele lokuthi bahlangane njalo ngolwesihlanu besizwe amapholisa ukuthi bekuyini isizathu sokuhlasela lokhu nokuthi kuza kwenziwani ukuze kuphele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke sikuhlelo lwabatsha olo The Connection lapho esihlazi yabunzima ubhekane labatsha eZimbabwe ukugoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Intengo yempahla ezitolo ilokhu iqhubekela phambili iqonga lona iholo lokhu lingayindawo sekudale ukukhonona kukaZulu osethwele nzima. Intengo lembadalo yenye njalo impahla ebalisa amafutha ezimota amandla kagetsi lokunye ikhangelelwe ukukhwela kumaviki amalutshwana alandelayo. Umfundisi Angliston Sibanda oyisakhamuzi sakobulawayo uthi uZulu usethwele nzima ngomumo okhona elizweni.
Isimo ezitolo asimanga sibucwayi kakumnandanga sibili. Izinto intengo yempahla iyakhwela, impuphu iyakhwela, ikhwelile cooking oil ikhwelile. Isimo siba nzima ebantwini. Okubuhlungu ukuthi into le ngazikhwela kanjalo imiholo yabantu kayikhweli and okubangela ukuthi intengo zikhwele kuyikuwa kwe-RTGS bond not lay i-currency esisebenzisayo. Nangithi bathi bona ku-Reserve Bank Governor lo Minister of Finance baya kuthiwa yikuyifloater indende intengantene i-value yayo. So ngenxa yaleso sizathu iyawa nxa isiwa intengo ziyakhwela kodwa imiholo yabantu kayikhweli. Abantu baqhubeka behola amabhondi nothi wona lawo amalutshwane. So impilo iqhubeka iba nzima kubantu makhaza.
Usibanda uthi osekuchiya abaningi bethithibele yikukhwezwa kwentengo yempuphu okuyikudla kwansuku zonke osekuzachiya abaningi belambile.
Angikunazele leyo yimpuphu ayi 10 kg isukile ku $6 yaya ku $10, $12, $8, $12 kusiya ngokuthi uthenge ngathi. Kangisakhangala ngokunye kodwa mphunguzo abantu bonke nje bebabazi ukuthi into zikhwelile kodwa ungavele ubone ukukhwela impuphu. Yiyo phela ejayele ukuvame ukucinyela
ukukhwela empahleni zonke. So kutsho ukuthi ezinye izebenzi zikhuphukile kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi osekubonisa ubunzima bempilo yikuthi lapho uZulu efuna ukudanela etshwaleni ukuthi azilibazise, intengo yotshwala layo isikhuphukile.
Njengalobo obwesintu lobo ekuthiwa ngamali okuzenini lobo obwe amasikhathi la asefika kulo okuzenini ku-$2.54 and ibiyi-$2 kathesi just like last week ibiyi-$2 vele siyeqhile futhi kusiyi-$2.50 kuzokuthi le ebulawayo le lokuzenini ikhalabhashe ayikakhweli but siyakwazi vele iyalandela inxeko lapho kubombandi kusasa nje. I-court ibi-$4 that is $4.50 isuka $4 la e-brown la then sokusithi la i-green la yaseyenza ama-$5 so i-pint iyabe siyenza $2.50 isinkwa sona siku $2 kuya nge-type yangikhona ezinko ezinye ziyenza ama-$2.50.
Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo amatitshala eyezimtha umnumzana Richard Gundane uthi lanxa impilo iselukhuni kuye wonke umuntu ababalisi bona bathwele avuzayo.
Ntshele yabona ukuthi kuyacina sokwenzakala izinto sokuthi sokulama extra lessons abantu sebefundisele endlini sokufundiswa abanye abantwana after hours yonke into leyo eqondane lokuthi umbalisi uyabe ebona ukuthi lami sokumele ukuthi ngizuze enye imali ngendlela ezithiyeneyo. So abaningi siyabona ukuthi kuyayenzakala khonokho. Into yama-extra lessons iyabe ikhona. Abanye bayabe bedinga ukuthi sebethengisa labo emfikeni laphana ukuthi bathole imali. Sokukhroswa amabhoda kuse-South Africa eBotswana abantu bedinga impahla zokuthi bayothengisa. So khonokho kuyabe kungalunganga ngoba ukuchitha isikhathi umsebenzi wobubalisi ngumsebenzi ofanele ukuthi nxa utitsha eku-weekend laphana eku-holiday lantambama abe edingi ukuthi kusasa ngiyabe ngifundisane, abe edingi ukulungisela ukuthi lokho azafundisa khona kube yimfundo yaphezulu.
Ekuqaleni komnyaka kube lokutshengisela okukhulu kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda. Kodwa ngeviki edluleyo umongameli Mnangagwa uthe kungaba lokutshengisela njalo uzajezisa kalukhuni abazaphatheka. Kwezemidlalo, intatheli izindaba iStudio 7 uJoseph Njanji usethulela ukwenzakale kuviki lakuqala elemidlalo yenguqu esigaba se-Premier League.
Iqembu lechapungulo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kweviki lakuqala elemidlalo yeCastellaga Premier Soccer League ngemva kokuba libhaxabulele Bulawayo Chiefs nge-5 kanyanga ngomgqibelo. Limpumela idale ukuba iqembu leChiefs liphange liphendukise emsebenzini umqeqeshi uThulani Sibanda, yena obehlukane lalo emavikini ambalwa edluleyo. USibanda ubechiye umsebenzi ngemva kokuba iqembu leChiefs selikhathe obe umqeqeshi weqembu leTsholotsho kanye leBantu Rovers uJoseph Sibindi ukuba abe ngumqeqeshi njengoba yena umfoka Sibanda engela amaphepha amvumela ukuba aqeqeshe kwesigaba saphezulu. Amanye amaqembu ayelise ukunqoba ngeviki lakuqala ngabalisa ele Chicken Inn lona elitshayele ZPC Kariba nge-3-1, ele Dynamos elinqobele Mushowane Stars nge-2 kanya, ele FC Platinum elitshayele Harare City nge-2 kanya, ele Cape United lalo elitshayele Manyika Diamonds nge-2 kanya, kwathi ele Wange lalo linqobele Yada nge-2 kanya, ikanti ele Triangle lona linqobele Nkezi Platinum nge-2-1. Iqembu leBlack Rhinos libe ngujikulobhanqa 1-1 lele Highlanders, kuthi ele Herentals lele Telwana abe ngujikulobhanqa 0-0. Umqeqeshi we Mpule Islanders uMartina Ndlovu utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba uyasuthiseka yena ngokuthola umklomelo wodwa ngosuku lokuqala lwemidlalo.
I think it's too early to say anything. This is the first game of the season.
Usasemasinya ukukhuluma okuningi njengoba lo bekungumdlalo wethu wakuqala. Njengeqembu leHighlanders kumele sisitshayele ihlombe ngempumela yanamhlanje nxa uqathanisa lalokhu obekusenzakala uqembu lethu. Yikho ke ngokubona kwami abafana bami benze kuhle kakhulu ngokwenelisa ukuphuma lo mklomelo owodwa kumdlalo ngemva kokuba beqalelwe ukuhlohlwa.
Naso ukhangela konke okwenzakale ngeviki lakuqala ele midlalo yalonyaka kusigaba se-PSL kuhlohlwa amagoli angamashumi amabili lambili njalo kulabadlali abane.
Siyabonga Joseph Njanji, sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, silichiya kustudio 7 Live Talk, kodwa lingakhohlwa ekuseni 6:30 sikhona njalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.